Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change voronga kuita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwevaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kwemamwe makore matanhatu. Dare reInternational Court of Justice nhasi rapa mutongo unoti Israel itore matanho ose ainokwanisa kudzivirira kuurayiwa kwevanhuwo zvavo muGaza. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vanoti vachaita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge vanga vari mutungamiri webato vaNelson Chamisa vasiya bato iri nezuro. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzazivisa kuti dzakatosiya bato iri navachamisa uye dzamirira kana dzichazodzingwa muparamende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera nhengo dzeCCC muNational Assembly vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura pari zvino, asi vachagara pasi voziva kuti votora danho ripi.
Ichasangana yokurukura nebhara richatorwa, asi bhara guru ratopihwa ndogwara renyika, ndogwara rinotedzerwa. Munoziva vachamisa ndo vakakunda zvine mukurumbira. Mativi mana ese nyika vanhu vese vaiti chamisa titungamire.
Vashatshwayo vaendera mberi vachiti vachanzwa upfungwa dzevakavavhotera kuti votora gwara ripi.
Chakakosha ndechekuti tinzwe vanhu kuti vari kuti chii vatinomirira kumakosiyozi kwakasiyana-siyana, nokuti hatinangomuka tamira muchipinge South kana kuti muany constituency. Takatoiswa nevanhu, vanhu vanofanira kunge varivo vatinoisa pamberi, asi vanhu vese ndo vanofamba vachiti chamisa.
Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira Muzvare Fadzai Mahere vaAgents Gumbo navaDaniel Molokele dzazivisa kuti hadzishinei neCCC sezvo dzakabuda mubato iri nezuro navachamisa. Vamolokele avo vanomirira Hwange Central muNational Assembly vaudza Studio 7 kuti havachinei nezviri kuitika muCCC.
Pati pati tatosiya, saka vanogona kutidzinga kana vachida. Vakadzinga vana Chibana na vachinzi the excuse to be members of CCC. Isisu ndoo vanhu vanotofanira kutidzinga because I have personally excuse to be a member and ndogona kuringwa nerecall.
Gweta vaFred Masarirevhu vati nhengo dzeCCC dziri muparamende nemakanzuru dziri parumananzombe nekuti veruzhinji vari kutarisira kuti dzichatevera vachamisa, asi vakati danho iri rinogona kudzomera mberi nekuti dzinenge dzasiya basa dzisina kudzingwa zvinozoita kuti dzisazokwanisa kukwikwidza musarudzo zvekare.
Ndinoona sekunge kuti vakasiya vari vega zvinokwanisa kuva kunetsa pakuti vazodzoke vakukwidza, asi vakaita zvekunzi vadzingwa vanokwanisazve kudzoka, nekuti izvo zvitarisiro iri kuvanhu ndeyekuti vange vachiita basa.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti izvi hazvisi kuzotadzisa nhengo dzinoda vachamisa kuvatevera.
Zvimwe zvacho tatotaura pamadandemutande pamaemba X nezvimwe zvivachoti isu takutobuda nemukuru wedu. Saka vanenge vachitsigira vachandisa vachaonekwa nekubuda mutriple C simabudira ita mukuru wavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Vegezela Gumbo, vanotsanangura kuti vese vanoda kupinda mubato richaumbwa navachamisa vane mukana wokuita izvi vasina dambudziko.
Inini ndofunga kuti step iri right chaiyo chaiyo ndekuti vanhu vaya vanofanira kudenounce chitriple C just chavangu voramba vari muchi muparliament kusvikira chavangu atora step yekuvarecall. Vakarecall ndopavanozogona kupinda under ticket the new party inenge yafoma.
Nhengo dzetriple C dziri kutarisirwa kusangana nesvondo kuti dzione kuti dzingaendese mberi basa sei zvichitevera kusiya bato kwavachamisa. Zvichakadai, vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wetriple C Vasengezo Chavangu vatenda kuti utungamiri hwebato ravo hwadoma mumiriri wechikanga muparamende amai Linet Karenye Kore kuti vatungamire nhengo dzebato iri muparamende kana kuti leader of opposition chinove chigaro chaive navachibaya avo vakadzingwa mubato. Amai Karenye Kore vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vakamirira kunzwa kubva kuna vachamisa kuti votora gwara ripi.
Hapana chandiri kuziva, ndatongoona pasocial media pari kunzi Karenyi has replaced Chamisa. Ndinogo replace president Chamisa, ndichiva replace ndiri mumhepo. Uno replace pani? Ndiri ndeka here ende ndava replace zvaita.
Zvichakadai, vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupura ito garepi vanoti kubuda muparamende kwenhengo zeparamende zvichitevera vachamisa hakukanganisi basa reparamende nekuti ZANU PF yagara ine nhengo dzakawanda kudarika triple C.
Isu seZANU PF hatina dambudziko nokuti tinoziva isu tinowandu muparamende macho ivo vashoma. Kutoshaikwa kwavo kunogona kusatoonekwa nokuti vagara vari vashoma.
Vachamisa nezuro vakasiya bato ravakavamba nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kupindira kwezanu PF mubato iri richishandisa vanhu vakaita savachavangu. Bato retriple C rave bato retatu rasiyiwa navachamisa mushure mokusiya bato reMDC ravakatungamira pakashaya vaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mushure mokunetsana naMuzvare Tokozani Kupe. Vakazosiya zvakare bato reMDC Alliance mushure mokunetsana navaDouglas Monzora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Darere International Court of Justice kana kuti ICJ nasira pamutongo unoti mauto eIsrael anofanira kutorwa kutora matano ose anokwanisa ekudzivirira kuurayiwa kwevanhu vechiPalestine vari muGaza Strip. Mutongo uyu unotarisirwa kuunza kugadzikana muGaza kana Israel ikautevera, asi darere ICJ rinonzi harina masimba ekumanikidza Israel kutevera mutongo uyu. Asi kunyange hazvo paita mutongo uyu, mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vati nyika yavo icharamba ichienderera mberi nehondo yekudzivirira vanhu vavo, vachiti chipomerwa chekuti vari kuuraya vanhu kana kuti genocide manyepo. Ukuwo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vati vanotarisira kuti Israel ichamira nemutongo wedare reInternational Court of Justice wekuti inofanirwa kutora matanho ekudzivirira kuurayiwa kwezvizvarwa zvePalestine muGaza. South Africa yakaenda kudare reICJ ichida kuti Israel imire kurwisa muGaza umo iri kunzi iri kuuraya vanhuwo zvavo ichipara mhosva dzehondo. Dare iri rakapatsanura nyaya iyi kuita mbiri yekuti Israel imire kuuraya vanhuwo zvavo nemhosva dzehondo iyo inonzi ichatora nguva kupera kunzwikwa nedare iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Mutombo wapuwa nedare guru reInternational Court of Justice unotambirika zvakanaka zvikuru nekuti waita zvatanga tichitarisira. Mukacherechedza nezuro pamakandibvunza ndakataura izvo zvabuda mumutongo. Vazongosiya havo kuti Israel ngaimire hondo neHamas kuGaza, asi zvavataura nemamashoko zvinoreva kuti Israel inofanira kumira hondo iyi.
Tinonzwa kuti iro dare reICJ harina masimba ekumanikidza Israel kumisa kurwisa muGaza kana kuti kuinforce mutongo warapa iwoyo. Zvinosiya papi mutongo iwoyo?
Ringava haro risina masimba ekumanikidzira kuti Israel iite zvarataura, asi zvinonyadzisa zvikuru kana Israel ikaendera mberi nekuita izvo zvarambidzwa nedare guru. Zvinoibuditsa iri nyika isingateedzere mutemo. Zvosiyawo nyika dzanga dzichitsigira dzakaita sana America dziri panyanga dzamushore, nekuti kuti dzitsigire kutyorwa kusaremekedzwa kwemutongo wedare guru rakaita seirori, zvinoita kuti mangwana dzikaendawo nenyaya dzadzo, zvinoita kuti zvireruke kuti dzimwe nyika dzisateerere. Ngatirangarirei kuti dare rakatonga pamusoro penyaya yavaAlbashir, ikatonga pamusoro pavaPutin vekuRussia. Saka ngatimboitaise kuti ivava vaviri varamba kuti aiwa hatisoda kuzviteerera zviri kuitwa, America inosara iri papi?
Tanzwa iyo Israel yatozivisa kare kuburikidza nemutungamiri wehurumende yavo vaBenjamin Netanyahu kuti havasi kuzomira kudzivirira vana veIsrael. Zviri kureva kuti hondo iri kuramba ichienderera mberi kaizvo.
Hongu ichaenderera mberi hayo, asi zvichanyadzisa kuti iwane rutsigiro rwuri pachena pamusoro pezvainenge ichiita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswana University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarsoni Munangagwa vadoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare komisheni inotungamirira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kwemamwe makore matanhatu. Justice Chigumba vakatungamira kuitwa kwesarudzo dzegore ra2018 nedzegore ra2023 dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka nemasangano anosanganisira SADC, African Union neEuropean Union. Kudomwa kwavo zvakare kunoreva kuti ndo vachatungamira sarudzo dza2028. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya avanoshanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions.
Ndinoreva kuti vana veZimbabwe vacharamba vakagumbuka nguva dzese dzesarudzo, nokuti tinoziva kuti nai Chigumba ndivo vaitochoropodzwa neripoti yeSADC yeseo munyaya iyi, vachinziwa havagone basa, vari kukonzeresa kuti vanhu vatongwe nebato rinenge rakundwa musarudzo.
Tichitarisa nyaya yakataurwa neSADC pamusoro pesarudzo dzegore ra2023, pane tarisiro here kuti vange vachiteerera zvakataurwa neSADC pasarudzo dzegore ra2028?
Zvatoratidza kuti hurumende yedu mutungamiri wenyika havateereri zvinotaurwa neSADC, vanodzerera SADC. Nekuti kana SADC aitoropodza sarudzo, vanga vasingatoropodzi mutungamiri wenyika, vaitoropodza mutungamiri wekomishini weZEC. Saka zvitotaridza kuti pachatora nguva kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinge dzichigamuchirwa nevane veZimbabwe, nekuti ivo vakonzeresa dambudziko ndivo vachiri muzvigaro. Saka zvatoratidza kuti aiwa hapana, hurumende yedu haina kuzvimisira kutinge ichiteerera shoko reSADC.
Tichitarisa nyaya yeutongi hwejekerere, zvinorevei kuvanhu veZimbabwe uyezve zvingagadziriswa sei?
Izvi zviri kutoreva kuti utongi hwejekerere hauchatowanikwi makore ari kuuya, nekuti ivo vaiuto vanogadzirisa nyaya dzeutongi yesarodzo vaiswa vachizikamwa kuti vanotsigira Zambia, uyezve vaitwa vadzorero vachizikama kuti ndi vakatsoropodzwa neSADC. Saka vanhu veZimbabwe ngatonga vatogadzira kuenda kumatare makuru, nekuti dongoremo rinotaura kuti kana tisina kugutsikana sevagari vemuZimbabwe tinoenda kumatare, uyezve tine opportunity yekuti kana kuti kutinge kuite parliament, tiite petition parliament, nekuti haiko zvino muparliament hamuna manhengo dzinopitisa dzakakwana. Saka vana vaZimbabwe kuti vagadziridze utongi hwakanaka, izvi ndazvo zvigaro zvatoitwa kuti Mai Chigumba vasadzorerwa muchigaro chekomishini.
Vari Joyce Ngwenya vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda zvakare nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muHarare. nhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vasangana nemadzishe ematunhu ematevereland south nematevereland north kumuzinda westate house mubulawayo mumusangano wekuti vapete urongwa hwekugadzirisa gakava rakakonzerwa negukura hundi mumatunhu aya. Hurumende inoti iri kutora danho iri senzira yekunza runyararo uye kupodza maronda, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti havasi kutambira chirongwa ichi vachiti hachisi kubatwa zvakanaka sezvo chiri kusiya mamwe matunhu kunze akaita seMidlands neBulawayo, uye kuti vatori venhau vari kurambidzwa kupinda mumisangano yekunzwa zvinobvamo vanhu vakashungurudzwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHighcourt remuKenya ramisa kuendeswa kwemapurisa kuHaiti, uko vanga vachitarisirwa kubatsira kurwisa zvikwata zvatora zvikamu zvizhinji zveguta guru report our prince. Haiti inyika ine hurombo uye iri mudunhu reCaribbean, yakakumbira rubatsiro kubva kunyika dzepasi rose kuti ikwanise kuparadza zvikwata izvi. Mutongi wedare reHighcourt Judge Chacha Mwita vati Kenya inokwanisa chete kuendesa mapurisa ayo kunyika dzaine zvibvumirano zvinoenderana nayo. Vagari vekumaruwa ekwamurehwa mumisha ekwamhembere, mutsahuni nemadziya vakatsika madziro gore rapera vachiita chirwirangwe kuitira kuti kambani yekuChina inoita basa rekuchera matomba anokosha isapinde munzvimbo mavo, umo yaida kuparadza makomo mana ichichera matombo kubva mumakomo aya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeJenshen inonzi yaida kuparadza makomo anosanganisira dombo rembudzi, chisena, nyaungwe nehurekure kuti ikwanise kutora matombo akagadzira makomo aya. Asi kambani iyi chiri kufambira nyaya idzi, vagari vekumaruwa ekwamurehwa vakanzwa nezveurongwa uhu ndokubva vatsika madziro vachiti havadi kuparadzirwa zviwanikwa zvavo. Ambuya vechikuru vanogara mujinga regomo redombo rembudzi riri mumusha wekwamhembere, asi vasina kuda kudomwa nezita ravo, vanoti pakatanga runyerekupe rekutengeswa kwemakomo aya vakatomboona vanhu verudzi rwechichina munharaunda mavo vachingombeya mbeya.
Takataona kaviri vachipfuura nepano panzira vachienda vakadai vakayambuka kanosvika kubridge kumiruko. Hatizozovata vakagumira papi ipapo. Rimwe zuva futi vakauya vakadai vakabva vazodzokera kudai. Takaona machina personal kuti aona mumaziso medu. Tikakahadzika kuti kuvanava vakuya munoko zvakufamba sei.
Mumwe mugari wemujinga regomo redombo rembudzi valenmo mupatsi vanoti hazvigoni kuti makomo avo aparadzwe.
Ina hanzida kuzvinzwa zvekupwanywa kwegomo nekutandaniswa kunze tiende togara kwatakuda kunoiswa. Ina hanzi kutomboda hanga kana kuzvinzwa. Kuzvinoiwo purezident vangazotikanganwa kubva takutoitwa nemachina iwayaya kana vakazotirova havo kumfu, asi tichamboramira ipapa.
Mumwe ari kudya marasha achiti makomo emunzvimbo iyi haafaniri kupazwa ndiva Godfrey Nyamasvisva.
Hatidi ni rabishi yakadaro, hatitodi zvamuchose. This mountain or these mountains, they must be there forever. Takakura isu gomo iri tikararama negomo iriripo iri. Vana baba vedu vana sekuru vedu madzitateguru isu akararama negomo iroriri. I heritage yakanaka kwazvo, rinoyera gomo iri.
Studio 7 yakataurawo neanga achibatsira kambani yeJenshen kufambira mapepa ekuti vakwanise kutanga basa rekuchera matombo avanoda mumakomo aya vaBright Chimbiro, avo vakaberekerwa munzvimbo iyi. Vachimbiro avo vanova nhengo yeZimbabwe Prospectors Association uye vari chipanga mazano munyaya dzekutanga migodhi muZimbabwe vanoti kambani yevanhu vekuChina iyi haina kuzoenderera mberi nechishuwo chayo mushure mekunge vanhu vaita ruzha vachiratidza kusafara kwavo neurongwa hwekuchera matombo kubva mumakomo aya.
The company that opens the atom is a branch of atom stop as well as shit. Why have I got that? Because one atom would no. It can actually raise my emotion to this extent. There's no way I'm going to put my mind here. So I can watch the tweet about internet. No. I think that much I can do it. To be honest, I was still not interested. Would I say if it invest faith?
Vachimbiro vanoti semwana akaberekerwa munzvimbo iyi vaida kuti vagari vataurirane nekambani iyi zvavanoda kuti zviitwe nevaridzi vekambani iyi munzvimbo mavo kambani iyi isati yatanga kuchera matombo asi urongwa hwavo hwakavhiringwa nevanhu vari kunze kwenyika vakatanga kuisa mashoko pamadande mutande asi vasina ruzivo nezvaiitika. Semaonero avo vachimbiro vanoti vanhu vemunzvimbo iyi vakarasikirwa nemukana mukuru nokuti ivo vanoziva zvinofanirwa kuitwa nemakambani anoita zvezvicherwa uye vari mwana wemunzvimbo iyi anoziva chivanhu chose chinofanirwa kuitwa panyaya dzemakuva. Munyori mudare ramambo Mangwende vaCosta Gatsi vakaudzawo Studio 7 kuti ichokwadi kuti kambani yekuChina yakasvikawo kumahofisi avo asi vakaiudza kuti vagari vemunzvimbo yavaida kunoshandira vaive vatika madziro.
Takaenda ikoko tikadainza ma 7 villages nakansira wavo nemasekretari avo. Ndizvo zviri kudiwa nemachina izvi, asi isusu simba rehove riri mumvura. Imi ndimi mvura yedu, mumakomo mune zvinoyera. Saka mavhileji edzi nevanharaunda vakatotanga kutaura ivavo.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru anoona nezvekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekuchengetedza nharaunda mubazi reEnvironmental Management Agency vaLibert Mugadza vanoti EMA isati yawana magwaro anobva kubazi rinoona nezvezvicherwa rinovapa simba rekuti vaongorore kukanganisika kunogona kuitika kunharaunda kana kambani yeGenshen ikapiwa mvumo yekupaza makomo emamurehwa.
Isu tinotangira pakunge munhu atenderwa kunzi anogona kushanda ipapo. Takutarisa mashandiro achaita kuti achararamisa sei nharaunda dzaanoshanda ari dzichigona kuzosara dzichigona kupa pundutso. Saka tinopinda nemapepa anonzi Environmental Impact Assessment. Asi pari zvino hatisati tasvika padanho iroro vachiri kugadzirwa pavo nemaini.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvezvicherwa vasoda zhemu vanoti bazi ravo harisi kuziva nezvenyaya iyi uye richaiferefeta.
You went to do an investigation, guys. Ndongatoziva kuti zvizvinhu zviri kuitika. Isusu now that watudza tinogona kuita our investigation. Then itokupa the response kuti zvizvinhu zviri kuitika.
Patazoedza kubata vazhemu tisati taenda pamhepo pamwe chete nemunyori mubazi ravo vapfungwa kunaka vaviri ava vanga vasingadaviri mbozha nhare dzavo. Mukuru wesangano rinoshanda munyaya yezviwanikwa zvemunyika yeCenter for Natural Resource Governance vaFarai Muguu vanoti kana hurumende ikazodzvanyirira zvido zvevanhu vekwamurehwa ichibvumidza kambani yekuChina kupaza makomo aya inenge yoratidza umbimbindoga.
Hurumende yapandukira vanhu kuburikidza nekusainirana zvibvumirano nemakoronera. Asi mainvestor ari kuuya, matsotsi asi mainvestor. Investor munhu anosiya nzvimbo yava zviri nani kudarika zvaakaiona iri. Saka iri kuitika iyi muchirungu tinoita organized crime.
Runyerekupe rwekutengeswa kwemakomo ekwamurehwa aya rwakatanga muna Chikunguru gore rapera zvakakonzera bongozozo nekusagadzikana muvagari vemunzvimbo dzakapoteredza makomo aya. Hurumende iri kushorwa nevanhu vakawanda kuti iri kuramba ichipa makambani ekuChina mvumo yekuchera zviwanikwa zvemuno, asi makambani aya anonzi haana chinobatika chaanowanisa nharaunda dzaanenge achishandira, vamwe vachitiwo vakuru vakuru vemakambani aya vane utsinye. Makomo anoti Dombo Rembudzi, Chisena, Nyaungwe neHurekure anonzi anoera uye anobatsira nharaunda dzakaakomberedza nezvinhu zvizhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri mujinga meDombo Rembudzi, ndini Tobias Mudzingwa.
Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup iri kuenderera mberi kuIvory Coast mangwana. Zvikwata zvemusadhiki zvinoti Angola neNamibia zvichitatsurana pamutambo wekutanga mushure mekumbomira kwemakwikwi aya kwemazuva maviri. Mumwe mutambo wechipiri uchange uri pakati peNigeria neCameroon. Vatsigiri vazhinji vachitarisira zvikwata zviviri izvi kuti zviratidze kuti ndechipi chichabudirira. Sadhiki, vatsigiri venhabvu musadhiki vari kufara kuti dunhu ravo rakakwanisa kuita zvikwata zvina zvinoti Angola, Namibia, South Africa nedemocratic republic of Congo zvakapinda muround of 16. Ngatinzwe Marvelous Mhlanganya uye Studio 7 achiita hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbabwe.
Zvikwata zvina zvinobva kudunhu reSADC zvakabudirira kuti zvisvike chikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup. Angola, DR Congo, South Africa neNamibia ndizvo zvikwata zvagona kuramba zviri mumakwikwi ekumurudza mukombe ari kutambirwa kuIvory Coast. Pazvikwata zvekuSADC izvi, Angola ndiyo yakagona kukunda kakawanda nyange hazvo yakatanga nekupedza mutambo wavo wekutanga 1-1 neAlgeria ndokukunda Mauritania 3-2 ichipedzisa nokudya Burkina Faso 2-0. Angola yave kusangana nechimwe chikwata chinobva kunyika dzeSADC Namibia zvichireva kuti dunhu rino richatova nechikwata chichabudirira kusvika muchikamu chinotevera.
Tombotarisa chikwata cheDRC Congo. Munoona chichizobuda sei mumakwikwi aya?
DR Congo yakapedza mitambo yayo isina kukunda kana kukundwa ichiita 1-1 neZambia neMorocco ndokupedza chikamu chekutanga 0-0 neTanzania. Zvino kwava kuenda hakuna kupedza mitambo iri mangange, saka DR Congo inotoda kuti vakomana vayo vagone kumwisa shure mokungogohwesa chibodzwa chimwe mumitambo mitatu. Chibodzwa chavo chimwe mumitambo yavo mitatu iyi chakabva kuchikomana yaona wisa.
Tombotarisa chikwata cheBafana Bafana cheSouth Africa apo. Munoona chichizofamba sei mumitambo iri kutevera tichitarisa matambiro achakaita mumakwikwi aya?
Chimwe chikwata zvee chichamirira dunhu reSADC pazvikwata 16 zvasara, iSouth Africa nayo yakapedza iri pachigaro chechipiri pamberi peNamibia iyo yakapedza iri pachigaro chechitatu mugurupu mavo. South Africa yanga yatanga mitambo nekukundwa neMali 2-0 asi yakazodzoka pamutambo wavo wepiri neshungu ikakunda Namibia 4-0. Vakomana veSouth Africa vanozikanwa zvikuru nezita rekuti Vafana Vafana vakazotsindira basa rekuenderera mberi nokupedza chikamu chekutanga mumutambo wavakaita mangange neTunisia 0-0.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 ari parunare muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru na8pm tiri kutaura pamusoro pekusiya bato reCCC kwakaitwa nevaive mutungamiri waro vaNelson Chamisa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa reCCC voronga kuita musangano wekuziya kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwakaita vaive mutungamiri webato vaNelson Chamisa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.